Isu maonere edu ndiye kuti ninangoti vemabhazi vazhinji vari kunyanya kuvhetemutsa motikari izvo zvinozovesa upenyu hwevafambi panguva yakaoma zvekuti vanozopedzisira varasikirwa neupenyu. Isu tiri kutaura kuti dai hurumende yatambira chikumbiro chedu chekuti mabhazi anotakura veruzhinji nemakombi aiswa maspeed limiters kuti akasvika distance inenge yakatarwa kana kuti 80 anobva aguma muhighway muri kunyanya kuvhetemutswa zvakanyanyanya zvinozoita kuti zvikonzere tsaona yanga ichikwanisa kunge ichidzivirirwa. Zviri kureva kuti bhazi ratadza kunge richipopa mabhureki chaizvo chaizvo robva razoita unotunga dzimwe motikari dziri pamugwagwa zvozoita kuti vamwe varasikirwa neupenyu. Tiri kungogara tichingotaura kuti mahighway munoda police patrol, munodawo VID kuti inge ichigara irimo nguva nenguva.
Imi muri kungotarisa divi remapurisa neveVID, ko varidzi vemabhazi muri kuvatarisawo here panyaya dzetsaona idzi?
Tiri kuzvitarisa, ndosaka isusu takakurudzira kushandiswa kwemaspeed limiters. Tiri kutarisa vasaidzi vavo kuti ivo vanofanira kudzidzisa vanhu yatinonzi defensive. Vakabva madhiraivha mazhinji arudzira pamabhazi vane madefensive. Vamwe vacho semaongorero yatakabva kuita tiri kudhiraivhwa nevanhu vari kurwara chevo chevo, tiri kudhiraivhwa nevanhu vakadhakwa chevo chevo chevo. Zvese izvi hazvichitariswa izvozvizvi. Tinoda kuti kana dhiraivha aonekwa achivhetemutsa motikari amboonekwa kuti haana kudhakwa here, chii chiri kuitika, kana kuti ari kupuhwawo kunzi anofanira kushanda zvakanyanyisisa kuti pave nepundutso yatinoti matageti aya kuti varidzi vedzimotikari vari kuita sebhozi muaiwe mune makundano asingatomboita anokonzeresa zvinhu zvakati wandei, kudhindwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu, vamwe vanenge vachimhanya vakateedzana vachimanyira vanhu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuona kuti vanhu vemabhazi ava vanopawo futi matageti vashandi vavo zvinozoita kuti vange vachisangana netsaona.
Matanho apa hamuri kutorawo pamusoro petsaona idzodzi?
Matanho atiri kuita isu sepassenger association muzimbabwe tiri kuendesa petition kuparlamendi. Takaona zvakakodzera kuti isusu sesangano rinomirira vanofamba nemichovha tiendese petition kuti tichengetedze upenyu. Takatarisa netsaona dziri kuwanda mupetition medium. Takanyorawo nyaya dzemaspeed limiters idzodzo kuti dzinonge dzifanirwe hurumende inofanira kutambira chitemo chedu chataisa isusu sepassenger association vagadzirise mutemo uri kuda kungogadziriswa padiki diki chapo chaipo kuisa kuti hapanonzi endi pakanzi kana kushandisa zvakati maspeed limiters nemaspeed monitors panenge paakunzi maspeed limiters nemaspeed monitors zvinofanira kushandiswa zvese nguva imwe chete iyoyo. Ndizvo zvatiri kutarisa.